Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wemugovera zvita 29 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti upenyu hwavari kukararama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Dutu mupengo rinoparadza misha nezvikoro kuChipinge.
Takatanga tiri vashoma, we were less than 100, but izvezvi zvitatove 500 people. Saka tine vanhu vakawanda vakapa matestimonies kupera kwegore rino, vamwe vatenga dzimota, vamwe vatenga mastenzi. Saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rokutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba.
Madzimai anobva kuZimbabwe oita urongwa hunova pararamo yakanaka.
This is clear of the year. Yatu wa nishikumana line of UI. Akatama kora rainisa mbura mpane. Nimpa to go skola tina mkumana ijovira. Pa basic defender of the year. Panga kwa nishikumana kimo nashi churu.
Vechi diki wawana mibairo yokutamba na vuj nonyusa mvura mumusha uwekua zana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti upenyu hwavari kurarama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Izvi zvinouya apo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka zvekuti haikwanise kuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Panguva yana chiremba vadiki vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvose zvinodiwa mukuita basa ravo. Vana chiremba ava vanoti basa ravo rave kushoresa kunyange hazvo basa reudhogotera raive basa rinoshamisira chaizvo. Mumwe wemadhogotera aya vaWallace Hlambelo vanoti kushomeka kwemari dzavanotambira kwave kukonzera kuti vatadze kuraramisa mhuri dzavo.
So upenyu hwemuZimbabwe hwatiomera isana chiremba. Kuti mari yatiri kuwana isusu iri less than 100 US dollars endi mari shoma nene titarisa zviri kuitika munyika, because zvinhu mazivano zvatokwira zvisingaiti. Titarisira parikatanga kutanga basa naizvezvi zvatosiyana. Mari yawaimbotengesa chinhu zvatotaimzwa nekafour kana kese. So which means mari yedu yaifa ungewo yaonekwawo waonewo tichi ienderane zviri kuitika. So which means even chikafu chekutenga chaicho chikutonetsa kuti mari iyoyo yatiri kuwana ikwanisa kutenga chikafu. So isusana madokta tinofambisa shoko rekuti vanhu vane chikafu chakakwana pese pese, but isusu takutochishaya nekuda kwemari dzedu.
VaHlambelo vanotiwo makare kare vana chiremba vaizivikanwa vachifamba nemotokari, asi ivo vai kungoswero kweshana mafudze nevanhuwo zvavo vavanonozoonana navo kuzvipatara zvavanoti zvave kuvabvisa chimiro.
Even kana ndichida kuenda kubasa ndakuto ndichitobva kunzvimbo iri kure kuti ndisvike kubasa, ende ichitongokwirawo michovha inongokwirwa nevamwe vachiendawo kwavanoenda. Saka pesi zvese zvinobva zvandikanganisa mashandira ndoita.
Izvi zvinotsinirwawo neumwe chiremba muzvare Roslyn Makaza, avo vanotiwo sachiremba vanenge vakatarisirwawo nemhuri yavo semunhu ane dzidzo yepamusoro yakatora makore akawanda achiita pamwe nebasa rine chiremera kuti vayambutsewo vari mumashure mavo mumhuri yavo pamwe nekuchengeta vabereki vavo. Asi muzvare Makaza vanoti izvi hazvisi kukwanisika sezvo vachiti mari yavari kutambira yakafanana nemutero wembwa.
Nyaya yacho yakatiomera. because andikwanise kana kuplana kuti mangwana ndishange ndichite sei. Unlike vange ma professions wekuti anogona kukia kia anogona kuita sei, ini basa rangu rinodependa nekuva chiremba chete. Saka uchiremba wacho ukapera hapana chimwe chinokwanisa kundirarema nacho. And vanofanira kunzwisisa kuti atisi kuisa strike because tinoda mari, but we are also protecting them.
Muzvare makaza vanoti dai hurumende yanzwa zvichemo zvavo yowedzerawo mari dzemihoro kuitira kuti chimiro chemadhokotera chidzokere pamakare kare.
Vabereki vedu chaivo vakwanise kuti vaende kunorapwa kunze kwenyika, or even kuti muno muprivate munhu aende kunorapwa kuavenues paWest End havakwanisi. Vanotorarama nepo paparinyatwa paHarare Hospital, ndo mahospital edu. Saka zvikanzi machiremba ese hasipo pabasa manje. Ini ndikutorwadzirirwa vabereki vangu, but this is a fight for the profession.
Kunyange hazvo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka kuti iwedzere madhokotera aya mari dzemihoro, mutauriri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanoti hurumende inofanira kutsvaga mumwe munhu anotsiva mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga achatungamirira nyaya yenhaurirano pakati pemadhokotera ari kuramwa mabasa aya nehurumende. Mashoko ava Mafume aya anouya apo vachiwenga vakatsvinyira vana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti vachiri vana vechikoro, izvo zvakashorwa nana chiremba ava. Vachiwenga vakambodzingana mukoti vairamwa mabasa mukutanga kwegore rino, izvo zvinonzi nava Mafume hazvikodzere kuti varambe vachitungamirira nhaurirano idzi.
Zvanga zvichifanirwa kuita ndezvekuti vataurirane nemadhokta vapuhwe mari dzavo, vapuhwe motokari dzekuti vaende kudzibasa, vapuhwe pokugara, vapuhwe zvekushandisa zvacho, mishonga nemaglovhosi akasiyana-siyana anodiwa ipapa apa. Havangashandi vasina chekubata.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rakashorawo mabatirwo ari kuitwa vana chiremba richiti gurukota rezveutano vaObedaya Moyo havasi kunyatsoziva basa ravo. Sangano iri rinoti havasi vana chiremba vadiki chete vari kuramwa mabasa, sezvo vana chiremba vematunhu ose munyika vabatanawo mukuramwa mabasa. Chiremba anotambiriswa pamwedzi mazana matatu nemakumi maviri nemadhora mapfumbamwe, asi iri mari yeRTGS. Asi vamoyo vanoti hurumende yakatarisirwa kuenderera mberi nenhaurirano idzi navana chiremba nemuvhuro kuti vaedze kutsvaga nzira dzekugadzirisa nhuna dzavana chiremba ava. Vamoyo vaudza Studio 7 kuti havana zvakawanda zvavangataura kudzamara musangano uyu waitwa. Nekune rumwe rutivi, vana chiremba vakuru vakapa hurumende kusvika panopera zuva ramangwana kuti hurumende igadzirise nhuna dzana chiremba vadiki kana kuti votangawo kuramwa mabasa, sezvo vachiti havakwanisi kuita basa ravo nemazvo kana vana chiremba vadiki vasipo pabasa. Vana chiremba ava vave nemazuva makumi maviri nemasere vachiramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dutu mpengo rakaparadza dzimba dzakawanda nezvikoro nezuro kuChipinge South mudunhu reManicaland. Denga rechikoro cheVeneka Primary School rakaparadzwa nemhepo iyi, iyo yakaparadzawo nzvimbo dzechecheche nechisumbanje. Mudzviti wedunhu diki rechipinge vaWilliam Mashava vati havasi kukwanisa kutaura pamusoro pedutu mpengo iri sezvo vasiri kuChipinge pari zvino, asi vati titaure nemutevedzeri wavo vachamunorwa Salani, avo vativo havasati vanzwa kana paine munhu akakuvadzwa kana kufa. Vati vachataura mushure mekunge vasangana nevanhu vakawirwa nedambudziko iri. Tabata mumwe mugari wekuChipinge, muzvare Cheryl Dobo, kuti tinzwisise zvakaitika.
Nezuro kumapasti 2 takaona kwakakurutadza kuti kuri kuya mhepo nekunobuda zuva uko. Saka mhepo iyi yakauya ichivhuvhuta zvakanyanyisa zvekuti imba yedu itusu four-roomed house yakatorwa marata ese, trasi ese yakapwanywa pwanywa zvekuti hapana kana chakasara. Saka izvizvizvi itori imba yedu itusu inoda kutotanga futi panyuwano kuita roofing yachona.
Ko pachikoro apa pakakuvadzwa zvakadii?
Pachikoro paVeneka ndasvika po makuseni ndichinoona kuti zvakamira sei. Ndaona mablocks matatu akatorwa futi nemarata achona ese akapwanyirwa pasi. Then nepachikoro paVeneka Secondary School marata acho zvakare mablocks maviri matatu zvakare apwanywa pwanywa marata acho na awisirwa pasi.
Pane vamambonzo akakuvadzwa here nemhepo iyi?
Hapa ndizvino hapana vakakuvadzwa, asi kuti dzimwe dzimba dzaitodonha chaiko nemudhuri wachona, kuti marata zvese nemudhuri wachona kusvika chaiko kuwindo level, imba ichidonhedzwa nemvura iyoyi yanezuro.
Pane vakuru vekuhurumende here vambosvika munharaunda yenyu kuzotarisa kuti zvakafamba sei?
Pari zvino handina wandati ndaona kana kunzwa kuti pane ambosvika.
Saka moita sei imba zvayakapunzwa?
Izvezvi zvitinyatsoona kuti zvinhu zvacho zvakatiwo, meekonomi yacho nezvamarira yakaita, tati kutombotsvaga kuti tinoona kuti marata acho ari kuita mari, tikatombosvika kwaindichadzi tikaona ari pa$63. Saka kutomboona kuti tichazvibatanidza sei kuiro seimba yacho.
Asi mimamboendesa here shoko kuna DA kana kuti vakuru vehurumende vari munharaunda menyu?
Aiwa.
Kose musina kuvataurira?
Vatangomuka kuseni, munhu umwe neumwe watongomuka achitobatana nemarata kubvisa nekubuditsa zvinhu mumba zvakanayiwa nemvura kutongozviisa pazuva. Ko zvine zvidzimba hazvina marata? Munhu anotongoonawo kuti opinda pai, kana paine ane hama iri pedo ine imba yakasarawo, munhu otongopindawo imomo.
Avo vange vari mumwe wevakaparadzirwa musha nemhepo nezuro kuChipinge South, muzvare Sheryl Dzobo, vachitaura vari parunare vari kuChipinge kwekare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti kuratidzira kune mirishonga inotyisa muDemocratic Republic of Congo kuri kuvhiringa kurwiswa kwechirwere cheEbola mudunhu reNorth Kivu. Mirishonga iyi yakatanga nemusi wechina zvichitevera kumbomiswa kwesarudzo mudunhu iri, izvo zvakashatirisa vagari vemudunhu iri. Makaterera kuStudio 7, anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Madzimai anobva kuZimbabwe ari kushanda nekugara muBotswana anoti akaumba sangano ravo rinonzi Zimbabwe Business Women in Botswana. Chinangwa chesangano iri ndechokupangana mazano munyaya dzehupfumi kuitira kuti madzimai aya akwanise kuriritira mhuri dzavo. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Madzimai aya anoti donzo ravo ndere kukurudzira na semadzimai anasi kuti vashande nesimba kuitira kuti upenyu hwavo huchinje mukuita zviri nani. Muzvare Priti Ganyani avo vakaronga pfungwa yekuunganidza madzimai aya vanoti vanowirirana nemashoko anoti gona reupfumi dikita izvo zvakapa kuti vazvipire kuita chero chinovapa kurarama kwakanaka.
Ndakauya nezano iri nekuda kwokuti taiona kuti mabasa aishanda vanhu emuZimba anga asina mari dzaivakwanira kuti vakwanise kuchengeta mhuri kuZimbabwe. Saka takaona kuti tikatengesa kune mari, nyango ukatengesa masweets chaiwo murod, kupera kwezuva unogona kunge uine 20 pula oroso, pane kuti ugarire mari yekunge uri musikano webasa kumwedzi wese kusvika pakupera, apa unenge uine mhuri kuZimbabwe mari dzacho hadzikwani.
Muzvare Ganyani vanoti nhengo zhinji dzesangano ravo vanhu vaishanda mudzimba dzevanhu asi vakaona kuti hazvina pundutso mukusimudzira upenyu hwavo.
Takatanga tiri vashoma, we were less than 100, but izvezvi zvitatove 500 people. Saka tine vanhu vakawanda vakapa matestimonies kupera kwegore rino, vamwe vatenga dzimota, vamwe vatenga mastenzi. Saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rokutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba.
Imwe nhengo yesangano iri amai Rita Willy avo vane makore makumi matatu nematatu vanoti sangano ravo rakavabatsira kuti vakwanise kutenga mota yavo uye kutengera vabereki nehama chikafu chekudya paKrisimusi.
Kupera kwegore kudai kana washiya namariye, vamwe vanotokwanisa kunotenga dzimota, vamwe gore rino iri vamwe vakatotenga matruck ekuti vakwanise kunotanga nawo bhizinesi rekutakurira vanhu zvinhu. Vamwe vanokwanisa kutoendawo kumusha unoita maprojects avo, vamwe vanokwanisa kunotenga mastands kusiya vati seizvezvi ari December vaenda kumusha unosiya kwanisa kutenga mastands avo ekuti gore rinouya vakakandirana futi dzimari dziye, munhu anokwanisa kunotanga kutosumudza stand yake kutovaka.
Imwe nhengo yesangano iri amai Hedwig Majoni vanotiwo sangano iri rakavamutsa muhope zvikuru munyaya dzekusagarira maoko.
Iye zvino ndakwanisa kuziva kuti ndinokwanisa kuwana chakati kwakati, ndinokwanisa kuchitengesa kwakati. Zvinhu zvandakanga ndisingazvizive, ndakanga ndisingazive zvinhu zvakawanda zvekuti ndinokwanisa kutora zvinhu kuZimbabwe ndichitengesa muno. Ndakanga ndakangogara ndingorowo munhu aingotengesa huku dzake munomu ndichingoona kunge zvese zvakanga zvichindifambira. But then iye zvino ndakutoziva kuti ndinokwanisa kuenda kusouth kunohodhawo zvinhu ndichitengesa umo munomu kuchitengesera Matswana. Ndinokwanisa kunotora zvekuZimbabwe zvacho ndichitengeserawo maZimbabwe vasingakwanisi kuenda kumusha pese pese asi vachida zvinhu zvekuZimbabwe.
Vanoti vava kuzivawo kunomira mumutsetso wekubhanga nokuda kwesangano iri iro vanoshandisa mukuchengeta mari yavanozogovana mukupera kwegore. Kunyange hazvo zvinhu zviri kuvafambira, amai Majoni vanoti vanosanganawo nematambudziko ekutengesa zvizere zvimwe zvinhu zvavanogadzira.
Like ini zvandinotora, inini zvandotengesa ndinotora kubva kuZimbabwe. Saka you find kuti zvinhu izvozvo zvinogona kunge zvakunzi kubhodha hazvichabvumidzwe. Saka unenge wakuita dzimwe wei dzekuti zviuye, but zvinenge zvaabit expensive kuti zvisvike kunoko.
Nokubudirira kuri kuita chirongwa chesangano ravo, madzimai aya anoti vanoona ramangwana ravo rakajeka vachiti chinangwa chavo ndechekuita mabhizinesi ane mukurumbira nekupindana kwenguva. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Kwa zvino tochenda kuchirongwa chatinopiwa na Jonga Kandemiri.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekushanyirwa kwevasungwa vari mumajeri akasiyana-siyana kwakaitika muzororo reKrisimusi, uye kuri kutarisirwawo kuti kuchaitika zvakare muzororo regoredzva, tichitarisa kuti zvinorevei uye zvinobatsira zvakadii vasungwa. Muhurukuro yedu tinasa chigaro wesangano rinobatsira vasungwa reZakuro vaEdison Chihota. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vachota.
Tinotenda zvikuru makadii.
Aiwa tiri vapenyu tichitendawo kuti takakwanisa kuchengetwa munguva ino yekisimusi nekutarisirwa kuti mugoredzva tichachengetwa tichipinda muna 2019.
Ndosimba ramwari zvazvinoita nekuti ndiwo anotipa upenyu.
Vachota, tati tinzwe nematambirwa akaitwa zoro rekisimusi nevasungwa vari kumajere akasiyana siyana. Tinonzwa kuti gore rino zvinhu zvinenge zvazvakati siyanei nemamwe makore. Vasungwa vakakwanisa kunge vachishanyirwa nehama neshamwari vakawanda, vachiwanawo nguva yekuwana mapresidensi kana zvipo, ivo vachisunungukawo kunge vachipawo zvipo zvavari kugadzira mumajeri. Mungatudza kuti zvakamira sei?
Kumajeri kwakaita chirongwa chekuti vanhu vanofanirwa kusununguka vachishanyirana. Vakatanga kujeri vachitanga iri prison festival. Zvakapa vanhu mukana wekuti jeri rirambe richifunga kuti vanhu ava vari mujeri nekuda kwekuti vaparira mhaka dzavo kucommunity. Chinokwanisa chete kuti vaite zvirinani kunge vachikwanisa kusangana necommunity yacho, vachizvipa kucommunity kuti takatadza, takakanganisa. Nekuti chinhu chaunotanga kukanganisira haisi community yese, asi unotanga kukanganisira mhuri yaugere nayo. Saka ndo zvakapa mukana wekuti vanhu vave vanozvinzwisisa nekuda kweprison open day.
Asi munoona zvichitendeutsa vasungwa here izvi vachota?
Tiri kutaura nenhau yepfungwa dzemunhu. Havasi vose vanoti vabuda vodzorerwa kujeri. Vamwe vacho havatozombodzokera chose. Mumwe akangoenda kamuchete haana kuzombodzokera zvakare. Asi kune vanhu vaive vanenge vaine mweya wehusimbe wekusada kuzvishandira. Saka nazvinopa vanhu mukana wakanaka wekuti vave vanozvigadzirisa vave savadzokere zvakare kumajeri.
Kune vamwe vasungwa vachota vanenge vasina kuzowana mukana wekushanyirwa nehama neshamwari. Zvinovasiyawo papi zvachionawo vamwe vagere navo vachishanyirwa vachigirwa zvipo zvakasiyana siyana?
Idambudziko rinowanikwa pese kana muchipatara chaino kuti munhu anotadza kuwana munhu anouya kuzomuona. Vazhinji vavo nekuda kwekuti vanenge vaine shamwari dzinenge dzirimo mumajeri, nekuti pavanoenda kujeri vanotoswetawo shamwari. Saka napanoshanyirwawo shamwari yake naiyewo anotobedza shamwari yake kuti ashamwari ndachanyirwawo neshamwari nehama dzangu idzi. Hona ndiva nasekuru wangu, ndo vazukuru, ndo vana, ndo vanani. Kana paine mukana wekutiwo iye arayirewo kuti endai munotaurirawo hama dzangu kuti ndiri kuno, dzakuenda kuti unoda here kubatana nehama dzako. Asi dzidziso iriko kumajeri ndeyekuti batanai nevamakasiya kumamisha, batanai nehama dzenyu kuita kuti zviwanike zvichibatsira. Zvinomubatsirawo iye kuti ave anovandudza pfungwa dzake kuti kana ndakatadzira vamwe hama dzangu dzisingakwanisi kuuya kuzondiona, ndodii kuti ndisvike padhuze nehama dzangu dzikwanise kundiregerera, dzikwanise kuve neni pamwe chete. Dzimwe hama dzinotadza kuuya nekuti akasungwa anogara kuBuruwayo, asi jeri raari kupikira nderekumarondera, nderekwamutoko kana kumasvingo kuchireva saidi, kusingakwanisi kutya hama dzake. Kuda ndo zvimwe zvingange zvichiitika. Asi mukana wecommunication uri kucreatwa nguva nenguva, zuva nezuva, uchikudziridzwa kujeri kuti communication ngaive iri padhuze nepadhuze nehama dzake.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachota nekuona nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Tinotenda zvedu.
Manga makateerera kuna vaEdison Chihota vanovesa chigaro wesangano rinobatsira vasungwa reZACRO muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Kwanga kusingadaidzwe anonzwa nhasi kukuwadzana uko shasha dzenhabvu yevechidiki muchikwata cheWarila Academy dzanga dzichipiwa mubayiro. Ray Choto weStudio 7 ataura nateam manager weWarila Academy vaItai Blessing Water pamusoro pemibayiro yavapa vakomana vechidiki ava.
Famba zvakanaka chaizvo, taone zuva rakanaka chaizvo, taona the best player of the year yati wanishikuma na Lionel Chiwai. Akatamba bora rainisa mvura mpana hii. Dini pa top goal scorer tina mkuma na Jovira. Pa best defender of the year panga pa inishikuma na chino Tinashe Churu.
Tinashe Churu yani magore mangani?
Tinashe Churu yani trophy.
Tochi enda pa na best midfielder ndiani atora mbayro hapa?
Best midfielder anu di Blessing Chikwariro.
Ani magore umangani Blessing Chikwariro?
Ani 18 years.
Tuko ono uti mangamine nzimbo ya most disciplined player kana uti mchambi akazibata mugorera 2018 ndiani.
Okay, mchambi akazibata mgorera 2018 ano tibai Jameson.
Ane makore mangani mutambi uyu?
Ane 11 years.
Ko mutambi akatamba zvokutamba zviye zvokuti akatamba zvinonwisa mvura kudarika vamwe vese. Ndiani atora mubairo iwoyu?
Mjanga wakatamba zinimisa mvura anonzi Lionel Chiwai.
Ani makore umangani Lionel Chiwai?
Lionel ani trophy.
Pane vamwe here vatambi vamungade kutaura vawana mbairo?
Tine mtambi awana mbairo we mudiki diki pane vese pazera anonzi Fortune Mujei. Ani 8 years.
Saka ndo mbairo wakupedzisira here wa wata?
Tine the most improved player. Mtambi akashanda ni Simba chaizo nekuti chango bazedi kutanga takatanga academy yedu muna February. Ndi kubvaya ipapo muna February kusvika izvezi ari kuoneka kuti ari kuchinja chaizvo. Ari kushanda nesimba.
Tingadiwo kuziva kuti izvo vakunda vamwe vavo ava vanowanei kana kuti munovapei.
Takati tovapa masetifiketi anoratidza kukunda kwavanenge vaita uye mamhinduro.
Chirongwa chenyu ichi chinofarirwa zvakadii munzvimbo yamunogara?
Chirongwa chinofarirwa zvikuru nekuti iko zvino rodzi ingori warila. Vanenge vachito vari kuchifarira chaizvo. Kana vabereki chaivo vari kusapota chaizvo.
Ndiani akatanga pfungwa yekuti kuve nechirongwa chevana vechidiki ava kunge vachidzidzira zvenhabvu?
Ndini.
Mungatiudzwe kuti pfungwa yakatanga sei?
Pfungwa yacho yakatanga pakuti inini ndakakura ndiri munhu aitamba bhora. Saka ndakazokwara ndakaita injari zvangu zvekuti ndakanisa chakwanisi kucontinua kutamba bhora. Saka passion yebhora ndo yakandituma kuti nditange futi kugadzira academy yangu yebhora.
Vateereri vangade kuziva kuti maitambira chikwata chipi musati makwara?
Inini ndaitambira inonzi Mutare Stars iri kwaMutare.
Pane mashoko here amungade kuti muzivisewo veruzhinji vakateerera Studio 7 panguva ino?
Mashoko andongoda kuzivisa veruzhinji ndekuti kune vanoda kutipa rubatsiro, tikuda rubatsiro rwakanyanya chaizvo. Especially pa training equipment, nyange majezi zacho atenge tichitambisa magames. Uye zve transport kuenda kumagames, maway games ya panenge paine kachallenge zvakangoti kune vese vakateerera ka tikukumbira rubatsiro.
Avo vanga vari manager weWarila Academy vaItai Blessing Wata vachitaura vari parunhare kukuwadzana na Ray Joto weStudio 7.
Matineta shua waneta iwe Matineta kani matineta Matineta chukwari waneta iwe Matineta kani matineta Matineta shua waneta iwe Matineta kani matineta Matineta chukwari waneta iwe
Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanachiremba vari kurangwa mabasa vanoti upenyu hwavari kurarama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Dutu mupengo rinoparadza misha nezvikoro kuChipinge. Madzimai anobva kuZimbabwe oita urongwa hunopa raramo yakanaka. Vechidiki vapiwa mibairo yekutamba nhabvu zvinonwisa mvura mumusha wekuwadzana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.